Pane zvino hatisati tobhadhara mari dzekikunzi tibhadhare pazuva. Isusu tiri kuongorora tichaisa chirongwa ichi paperi pekanzu kuti kanzu riongorore kuti yonangepi. Dzava nekuti nyaya yacho inenge yakati omei. Zvakaenzanisana nemunhu ari kutengesa chingwa kubhekari iwe uchitengesa flawa. Wonzi uya neflawa wobhadhara bhekari kuti ritore flawa yako. Ratora flawa rako bhekari rotengesa chingwa rozva mari yechingwa. Iyi kondirakiti yatisiri kunzwisisa, yatisati tamboona pane rino pasi. Tatoda kumboongorora kuti zvino tonangepi, nekuti ndava hatina mari yacho ende hatingashandisi mari yemarezidensi nemutowo iwoyo.
Asi kana chibvumirano chakatonyoreranwa kare, hamuzobhadhari mari yakawandisa here kuburikidza nemitero iyi inenge ichiwedzerwa pazvikwereti kana kuti mainterest?
Chakanakira ndechekuti nguva ino haichisiri nguva yemachinyakare yekuti varungu vaingouya nebhilo nedupa vototi taiwanyora, saka taakutotora nyika. Ungangoti watenga bhilo nebhondi pepa wosainirana nevamwe vanhu wotopana mari dzakawanda kudaro pasina zvakaita. Inyika ipi iyoyo? Isusu toda kutanga taona kuti zviri kunangepi, nekuti vanhu havangangosainirani mapepa, vasaina nemasignature avo, votsvaga pepa neinki vototi saka taakutopura, taakutozha mari yezvemusonga womusana. Hazvigoni kudaro.
Hurumende kairi kuti maitirwo ebasa raifanira kuitwa nechimbi chimbi ndokusaka zvinhu zvakakurumidza kuitwa nekuti zvinhu zvinounza budiriro munyika.
Marara anongepiko? Tapingamanyira mahosipitari anoda mushini, zvipatara zvoda kugadzirwa, pane zvinhu zvakawanda zvoda kuti zviitwe nechimbi chimbi. Ungaita chimbi chimbi pamarara kuti chinongoda kutangira magreen bomba here? Hakuna chinoitwa chimbi chimbi kunze kwokungopana mari pasina zvanhu zvakajeka. Ngatifambei zvakanaka hedu pore pore tosvika, tinosvika paanza kana tikaita zvinhu pamutemo tisingamhanyi tichinyatsofunga. Iko zvino taakutorera mari marezidensi neyechimbi chimbi yacho here?
Saka musangano wechimbi chimbi uyu special council meeting iri kuitwa rini?
Special council ichaitika vhiki rinoiri. Tichataura nevamwe vangu vekukanzuro toona kuti tingauita papi nedhipirip, asi tinotarisira kuti vhiki rinoiri haripfuuri mangwana chaiye totokuvati.
Saka pari zvino hakuna motikari dziri kuenda kupomona, saka marara acho ari kurasirwa kupi?
Awa mota dziri kuinda, hatisi kubhadhara isusu, tiri kungokanda marara sezvatatichiita. Vari kunetseka vanhu vemaprivate actors vati nyaya ichagadziriswa manje manje.